Icho kwa dikuti suta kakarati ni kunyunyuta kwa tati nako na Justice Rita Makarao. Kunyunyuta kwa taita kwanga kusiri kwa kuti jinola wenga bodo kwete. Kunyunyuta kwa toka kuri kwa kuti mae Makarao wangu wane mabasa matatu nguwa imecheteyo. Vanga vani basa rokutanga varivo chairperson wezek. Rechipiri vanga vari Supreme Court judge. Rechitatu vanga vari je anonziye secretary we JSC. Shirewa kuti munyori mkuru we Judicial Service Commission. Pangua ya mwecheteyo. Saka zaiti nisa kuti mapasa matata mbapa munu mwechete. Vano zo wananguwa iyo kumaita ose shakanaka. Zvokuti vaikwanisa kuzoita basa zvinodiwa kuti riitwe pamapozisheni matatu avanga vainawo avo vanga vakapfeka heti nhatu nguva imwe chete. Saka hongu ya tinoti tinofara nekuti vabuda pane rimwe basa. Asi kusuwa kwedu kunozoya zvepakuti tisingazive kuti pari zvino nenguva doko doko yasara kuti tienda kuma elections mwedzi ndofunga yasara kana minomwe tisati tasvika kuma elections a 2018. Zvichazoitwa sei kuti pawanike munhu achatora chinzvimbo chamai Makarao? Ndorimwe dambudziko ratinaro.
Makaudzwa here nehurumende kuti mai Makarao havasisirisa chigaro vezeke?
Takatongoverengawo mapepa, takatanga ngotozoverengawo mbepa reHerald kuti mai Makarao vatoregera basa. Hapana kutombopuwa kana zvikonzero kuti varegera chii. Zvakangoitika ndikangoti muchimbi chimbi. Zvizenge zvakutaridza kuti hakuna pane zvakaitika kuti vakamanikidzwa here kuregera basa kuti vakaregera voga hazvina achaziva. Asi zvinenge zvinotaridza kunge vakamanikidzwa nokuti maregere acho ebasa akaita zvikunge zviya zvekukasika kasika zvechimbi chimbi zvinenge hameno zvimwe zvanga zvakanganisika ipapa. Saka ndo zvimwe zvinongoti shungurudzawo kuti zvinombofamba sei kuzeki ukoko kuti mukuru wezeki unongonzi chiripo richo basa ndatosiya iyo maelection apedo kudai hameno kuti zvinombofamba sei.
Pamutemo hurumende inofanirwa kunge ichikuzivisai here kuti pane munhu ari kufanira kubata basa ranga richiitwa nasachigaro sezvo imi muri bato riri kupinda musarudzo?
Pamutemo vanenge vachifanirwa kunge vanotizivisa kuti pane munhu atora chinzvimbo kana kuti asanombobata chinzvimbo. Izvo zvakataurwazvo vakativo vaimanyo magade ndo acting chairperson wezek. Izvo ndo zvetikangori zvakataurwa. Asi chinhu chikuru ndechekuti handizivi kuti vachada kuti tipinde maelection pana acting chairperson here kana kuti pana substantive chairperson. Isu tinenge tichishuvira kuti election chinhu chinokosha. Zvinenge zvichidawo kuti panoitawo election pavange pane substantive chairperson. Ndo muonero wedu. Nokuti munoziva munhu ukangonzi uri actinga pane zvimwe zvinhu zvokuti mamadhisizheni pamwe unenge uchitongotya kuti utore nokuti unenge uchiti handisandanatsopinda pachinzvimbo chaipo. Saka ndonatso kuti zvinenge zvakanaka kuti tiende kumaelection pava na substantive chairperson.
Ivo vanzi vaite basa rekusanobata basa rasachigaro ava manga mushanda navo zvakanaka here nguva dzosedzi?
Hatina dambudziko navamagade tinovaziva nokuti vamagade tinoziva kuti ndo vanga vari dean kufaculty of law pauniversity Zimbabwe. Munhu wokuti haini ndotovaziva kumakore akawanda makore anopfuura kana makumi matatu 30 years tinovaziva chaizvo zvakanyanyisa. Handioni hangu tingapokana navo. Asi dambudziko ravangangaita nderekuti ipapo pakunzi uri acting nyaya yakaita semaelection inyaya inokosha. Zvine zvichingodawo kuti pavai nemunhu anenge ari substantive.
Mainyunyuta imi vemapato anopikisa kuti izvo mai Makarao munhu wezano, munhu akambopinda muparamende akamirira zano, mune chivimbo here nemutungamiri mutsva vaEmerson Mnangagwa?
Chinonetsa ndechekuti vaMnangagwa vachangopinda mbasa reupuresidendi havana mazuva akawanda. Tozoziva kuti vakagadzwa musi wechishanu musi waNovhemba musi wambudzi 24 havatorina kana mwedzi chaivo vari panyanga sapurezidendi. Ndoona sekuti iye manje tingangoti muchirungu ndo zvatinoti zvihanzi the jury is still out. It's too early kuti tivajaje. Asi pari zvino hapana chataona isu chati chachinja muzvakanaka kuti tingati pane munhu mutsva ava pa state house sa president. Tongoona sekuti changochinja ifesi nezita ra president asi maitiro ndiwawo ezanu. Tinongoona even pa TV yavo yeZTV makavhira vanongoita vanongokavha nyaya dzezanu chete havamboti kuti pavo isu mukana opposition political parties kuti tiwanewo mukana wekubuda pachivhitivhiti. Ndoona sekuti ngoma ndiyo changochinja chete kuti hanzi bhazi nderimwe chete iro changochinja mutyairi asi bhazi ndiro rimwe. Saka parizino andoni chachinjeni.